Mashoko angu makorokoto kumauto edu vakomana nevasikana varume nemadzimai vanoshanda vari mudefense forces kumasecurity forces kwese kumapurisa kune CIO kumaprison services naivo mauto edu zvinopa ruremekedzo tichitarisa kuti zuva ranhasi zuva rakakosha tichicherechedza nokuremekedza mashandiro avo kushandira nyika haisi nyore kupfeka uniform haisi nyore kushandira nyika uchidzivirira nyika mumuviri chaimo munotova nemasoja amo mukereke chaimo mune masoja amo mukubata kwese kunoitika munotofana kuva nemasoja anodzivirira anorwa saka isi tinoremekedza magamba edu aya ese kubva vari kumusoro kusvika kuzasi nemarenga avo ese tichiremekedzawo basa ravakaita ravanoramba vachiita
nderipi iri mungapa muenzaniso vachamisi
kuzvipira kwavo kuti nyika ienderere mberi kuzvipira kwavo kuti Zimbabwe inge yakasimba uye inge yakachengetedzeka kuzvipira kwavo kutiwo vagari vemuZimbabwe nezvizvarwa zvemuZimbabwe vasabatwa chibharo nemabhinya angabva kunze kwenyika kana kuti angangomuka kubva kumwewo saka tinoremekedza zvikuru basa remasoja munozviziva kuti masoja mapurisa vekuCIO vasori kana vekumaprisons vanhu vakakosha zvikuru ndo bandiko redu rinotibatsira pakusumudzira kugara kwedu kwakanaka vari pamusoro pepolitics
munorevei apa mungatsanangura
havasi vebato ava tinoona edu mamwe mapato angazama kuti masoja ndeedu mapurisa ndeedu asi vese vanoshandira masoja mapurisa CIO vanozviziva kuti vanoshandira nyika kwete bato saka tinoremekedza zvikuru chinhu ichochi chiitiko ichochi tichiti tinovakurudzira zvikuru kuru kuti nyika ifambe zvakanaka nyika inga ino rugare ini ndinonzwa ropa rangu richifamba kunyanya paya panoimbwa nemasoja edu kuti tinoda Zimbabwe neupfumi hwayo hose vana mai nana baba ndimo mavari sumuka Zimbabwe totaura kundeve lesipunu iZimbabwe lenqoto yayo yonke vobaba laumama yine avanikazi vonoto elizwe pakama Zimbabwe pakama kureva kuti takutaura zvenyika yedu nevhu rayo nemhuka dzayo nezvicherwa zvayo nepfuma yose tinozviremekedza nekuremekedza vabereki vedu ndo zvinomirira mauto edu
asika vachamisa vamwe munyika umo vanombochema chema kuti mamwe mauto anopindira munyaya dzezvematongerwo enyika achityora kodzero dzevanhu takaona musi wa 1 yamavhuvhu 2018 vamwe vanhu vakapfurwa muHararom mauto achipomerwa mhosva yekupfuura vasina mhaka
hongu pane nyaya iwo yekuti munyika muno tinombova nematambudziko pano neapapa nemamwe maitirwo anoitwa haisi mhosva yemasoja mauto edu haisi mhosva yemapurisa dambudziko ndere vatungamiriri vematongerwo enyika ndo vanoenda vachinesa chepfu mukati memauto kuisa chepfu mukati memapurisa vachiita zvepolitics nokuda kumbonyikidza masoja edu anenge achiita basa rakanaka nemapurisa edu anenge achiita zvakanaka imunozviziva kuti hakuna nyika inobudirira isina masoja asi masojawo anoda kuti anga achiremekedzwa kubva kana kare kare vana mutapa embaya Rose Dynasty Zulu State Ndebele State kana kuna Mandinga kuna na West Africa huko kwaitova nemasoja kwaitova neuto nemachinda airwisa achiita chigaro chigare chisingazungunuswi nokuti kune vanoda kuuyawo vachingokanganisa zvinhu
zvii zvingaitwa kugadzirisa mamwe matambudziko ari kusangana nevanodzivirira nyika ava vachamisa
mauto edu anoda kuti anga achigadziriswa kuti anga ari disciplined vari maresources ose kwete kuona musoja ari murori mupurisa ari murori ane bhutsu yakatsveyama pamwe ane bhutsu kana trouser rakatsemuka toda kuti vadye vachiguta well fed well paid asiwo vachiremekedza nyika vachitarisa kuti hapana kutarisa zvebato kuremekedza munhu kuti mwana weZimbabwe ndo chinhu chikuru saka isu tinoremekedza varwi vedu verusununguko tinoremekedza vanoshandira mumauto kumapurisa kumasoja edu tinovaremekedza zvikuru zuva ranhasi rakadai tichiti hai muZimbabwe itsva iri kuuya manje manje tichange tichiremekedza nyaya yekodzero dzevanhu, nyaya yekugara zvakanaka kwemauto, nyaya yebudiriro yemauto zvavanoshandisa, uyewo hakuna mauto achazenge achirova vanhu kana kupfura vanhu. Anopfura muvengi, kwete vana veZimbabwe. Hatina mupurisa achazoti tsvimbo mugodzi achirova marayot. Kunoitwa riot chete kunenge kwangoitawo dambudziko rokukanganisa vana veZimbabwe. Saka isusu tukuremekedza kuti madefense forces eda, e-citizen force, vanofana kuti vange vachipohwa mukana wokuwana upfumi, vachiwana minda, vachiwana matitle deeds nedzimba dzokugara zvakanaka, vachiendesa vana kuchikoro. Ndo chinonzi musoja. Chinonzi musoja kuguta. Chinonzi musoja kugara zvakanaka, kupfeka zvakanaka, kuwawo nemota yakanaka, kufamba mugwagwa yakanaka. Ndo chinonzi musoja. Ndo saka tati nhasi izuva rokupemberera nokutenda vese vakazvipira, nokutenda vabereki vakazvara mauto. Nokuti mauto haangokaruka hango apa, harisi parachute, anotozvarwa, anotouya nokuberekwa nokurerwa. Tinotenda vabereki vese veZimbabwe vakarera mauto, vakarera mapurisa enyika, vakarera vasori venyika, CIO neokuprisons. Nokuti kuti munyika muve mune runyara rokuchidyiwa rinopisa, ndokunge kune mauto anodzivirira. Saka isu tinoti makorokoto kumauto, dei zvaramba zvakadaro kuti rwire nyika yedu.
Asi vachamisa, panofanira kunge paine ukama hwakaita sei pakati pevatungamiri nevanodzivirira nyika? Nekuti takambonzwa mamwe makore vamwe vachiti havasarute vatsvangirai mushakabvu nekuti havana kuenda kuhondo.
Isu patinotungamirira, mutungamiriri anenge aripo ndiye anoremekedzwa, nokuti vatungamiri vanouya vachienda. Ndinogaro taura kuti vatungamiriri mabhareta anopfekwa achibviswa, asi musoro ndohurumende haibvi, ndoo vanhu veZimbabwe. Mutumbi hauibvi kana kuchinjwa, unenge wotouraya. Saka hai vatungamiriri ushemadzoro unorovadzanwa, hauzokami mukaka kana mombe wakatarisa mugaba, nokuti unogona kutorerwa. Saka izvozvo ndozvatikuda kuramba tichikomekedza kune vamauto edu.